Zvinofungwa kuti panoti netseo because panoda kutanga kugadzirwa mutemo. Mutemo unozoziisa massive expenses kuti azive kuti anenge achishanda sei. Tinoona kuti zvauya because vamunangagwa vakataura kuti it's not going to be business as usual. Ndofunga kuti kuda kumbunyikidza vashandi vemassive expenses kuti vashande semadhongi. Ndofunga kuti vamanya kumedza kutenga kuchada. Zvazvichifanira kuti massive expenses vanhu vari maprofessionals. Vatanga vagara pasi nehurumende vachiudzwawo kuti basa ravo vanenge vachishanda sei uyezve vachipawo zvavanofunga kuti vangashanda zvakadini. Hationi sekuti pakanaka kuti tongofuma tichiudza kuti vashandi vehurumende vava kushanda vava under the president's office.
Sei muchidaro?
Hazvina unyanzvi nekuti mashandiro acho anoshandira sei. Tifunira kuziva kuti mutemo ukakanganisa kana kuti uchishanda unoripota kuna ani zvakadaro. Saka ngomuka tangochora. Zvinotyora kuti bumbiro romutemo because rine bumbiro romutemo riko haitingiti kumasection 100 kuti kuma110 rinoseta massive expenses ari independent asiri under president's office. Saka ndiona sekuti hazvina kujeka izvi nokuti tatotyora bumbiro romutemo rovako rinotaridza kuti massive expenses rakadini and anotozikanwa kuti under yainzi public service commission yamassive service commission. Saka ngozomuka president vakutoti massive expenses yese ati wapasi pangu. Ndiona sekuti hazvina kunyatso kunaka zvakuda zvekomandi yatova komandi style yekugavhena massive expenses. Yekuti massive expenses maprofessionals anofanira kunge hurumende ichitaura navo zvakanaka.
Chamunotya kuti chingaitike kana macivil servants akashanda ari pasi peoffice of the president chii?
Chikuru ndechekuti kana macivil servants achishanda pane chitichi inonzi job security inofanira kunge iriko vanhu vachizivawo kuti mapenzheni avo ari guaranteed. Saka mabasa akangochinja usina kuudza. Zvinokwanisa kuti vamwe basa vanokwanisa kupererwa nebasa, vamwe mapenzheni avo anokwanisa kuzonetsa kuteera kuti unoteera kupi nokuti maofisi anenge achinja. Uyezve mushandiro anochinja unokwanisa kungomuka wauza kuti wakushanda sedhongi uchiziva kuti macivil servants anoshanda 8 hours a day. Uyezve tinenge tichifanira kuziva kuti vanotungamirira vacho unoripota uchienda kupi. Vamiririri vamacivil servants vanotaura nani? Zvino kana woenda under president's office zvinozonetsa kuti vamiriri vamacivil servants vanotaura nepresident's office. Taatifunga kuti zvanga zviriko zvina maline ministry kuti ino ministry of education kune vamwe rest of civil servants. Zvazvakangonaka zvikuru kana mutemo kuchikorwa mutemo the national constitution is the supreme law of the land. Kana vanhu vasingachiratidzi supreme law kurespecta supreme law of the land zvisaka pasina yatinoti pachinhu constitutionalism. Zvinhu zvese zvinoda kushanda tichitevedza mutemo tichiziva kuti munhu anoshanda zvakadai achipawo pakadai. Zvinobadaro apa tongoroda pasina mutemo. Saka macivil servants unokwanisa ngokaviwa kufuma akakaviwa kuti chienda kumba, kufuma akangodzingwa basa zvisina tsarukano, kufuma futi zvaachinetseka nokuti akleme futi mari dzaakambokontributa. Saka zvese izvi tinoaza kuti hazvina unyanzvi uyezve zvinoda kumbunyikidza macivil servants.
Tatifunga
kuti bumbiro romutemo rakaita zvakanaka, ngatiriteedzerei.
Sei mutungamiri wenyika aita izvi?
Hatinganyasi kuziva kuti mutungamiriri wenyika aitireizvi, but maonero edu tofunga sekuti anoda kushandisa macivil servants kuti ashande samadhongi chaiko chaiko asingatambirisi mari. Past 7 years macivil servants hasati ambopiwawo mari yatingati salary increase. Hapana anyone anotaura about motivation yemacivil servants, kungotaura nokushora kusoropodza. Of course hatiti kuti macivil servants ese anoshanda zvikuru, asi tichimirira maticha tinoziva kuti maticha anoshanda zvikuru kwazvo and tinoexpecta kuti hurumende iteererewo dambudziko ramaticha. Maprofessionals anoda kushandawo under professional ethics, asi kuti hurumende inongofunga yakafunga zvayo zvisina unyanzvi zvisina kutsvakurudzo uyezve kubvunzawo maticha. Saisa tionese kuti zvakanaka izvozvo istyle yemanagement yongoti anotungamirira anongofunga zvaafungawo kuudzai ende iyeyeko style yemanagement inoshanda chete kuarmy kunopiwa commandment kwete kumacivil service kuna maprofessionals akaita samati.
Zvino zvazvadari chamunoda kuona chichiitika chii?
Isu tinofunga kuti pari zvino tinoda kuti tinonyatso tinyorere president tinyatso zvisa kuti mashandiro ayanga achishandwa sei uyezve tipowe mutemo unoratidza kuti tenge tava kushanda sei tava kugazenawa sei ndomungandozingapa kuti tiende mberi uyezve tava kubhagenawo sei samasivu 7 kuona collective bargain zvezva kushanda sei uyezve kuti pane maissues emotivation vanenge vachitaurawo sei hatinyatofara nezvavaita todangovakurudzira kuti mufuture vanofanira kuzivawo kuti kutaurira zvinhu zvakanaka tozoita tataurirana pane kungoti unongoita throw down the throat of the issue zvese zvawafunga nguva zhinji kutaurirana kunobudisa zvinhu zviri nani pane kungoti izvezvi zvandaita izvi tiridzirai zvandaita
saka sangano renyu harizvitambire izvi
isu hatitambiri zvaita negovernment tinotambira kuti government irifanira kurespekta mitemo yainoita iyo kana ichida kuti ivandudze mitemo iyo yotanga yakonsita yovandidza mutemo yozoita maannouncement but pambotanga kuzorirana zvinochava chigariro musoro weshuro kushanyanga kuti hurumende inongoti zvayafunga zvayarota yakutoita isina kuinjeja maworkers chinhu chese kuti chibudirire chinoda kuti vanotungamira nevanotungamirwa vambotaurirana tigoziva kuti tinonanga kupi.